Vaccine dagai toram swemande last week, which is almost 7 days now. It was just a routine process like you get other vaccinations. Saga ndagamba iwa mushonga wanomba ne mande last week mvuro kufikira pura iri. Ndagaita a little soreness. Kana kakungo kuruwaza a little bit per side pakaba iwa Jackson. But that's what we expect ne any other my medications are neta shokuba iwa. Now life yatongodzoka to normal for me. And ndotori kubasa I don't feel any different from 2 weeks ago.
Mushonga uyu tinonzwa kuti unobaiwa kaviri. Munotarisira kubaiwa riini rimwe Jackson raSara?
Ndinotarisira kubaiwa around January 14, January 15. Ndopanopera 3 weeks nokuti ndakawana vaccine yePfizer. Inonzi the second one inoitwa after 3 weeks.
Zvii zvamungataurira vakawanda nokuti tiri kunzwa kune vari kutya kupinda mumishonga iyi vachipa zvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvandinga kuruzira ndezvekuti mushonga uyu ndo ticket redu kuti upenyu hudzoke kwatingati kuva normal, kuti tikwanise kurarama futi sezvataimboita kusati kwava necovid-19. Vaccine inobatsira kuti tinova neimmune system kuti tikwanise kufaita chirwere kana kurwisa chirwere checovid-19. Right now zviri kuitika ndezvekuti each time patiri kuvhura maeconomies throughout the world, vanhu vakawanda vari kubva vabata futi virus. Saka the only way yatinokwanisa kuti munhu wese akwanise kuoperate as normal is kana tava nevanhu vakawanda vanenge vaitwa vaccinated. That way tinocreate inonzi herd immunity, kuti vanhu vakawanda vava immune. The few vanongwasa kubatira chirwere vanenge vasina vakawanda vokuchiparadzira chirwere. Saka that means that most of us now can just function as normal. Saka chandinokurudzira veruzhinji ndechekuti kana vaccine yava available, yavapo, and ndinotarisira kuti ichavapo sometime next year, pamwe kunana May, June, thereabout, tichipenda kuti zviri kufamba sei. Tinokurudzira kuti vanhu vese ngatiitwe vaccinated. Machiremba nemanesi muno muAmerica vari kuvaccinatewa, hapana ari kumboita kushushikana kana kuti ndikawana vaccine zvichadini. Because vaccine of course is a new drug like any other new drug ratinowana, but other than that hapana imwe difference yatingati this is so unique, it's just a new drug which we need.
Tiri kunzwa kuti utachiwana unokonzera COVID-19 wakuuya neimwe mhando. Zvinozoita here kuti mushonga iwoyi wamuri kubayiwa wenhomba uyu ushande iko kwaakunzi yashanduka kwaakuuya imwe itsva?
Pakunzwisisa kwatinoita ma-strain matsva ari kubuda aya, of course achiri kuongororwa kunana United Kingdom, South Africa vachiri kuongorora, but kunzwisisa kwatinoita hapana chinoti mavaccine aripo haashande for the new strains. They may be spreading faster, but from what we understand right now hapana chiri kuti vaccine haikwanise kushanda. Maybe we might learn a little more information down the line, but right now that's the understanding yema scientists.